Munoziva kubva pakapinda President ED Munangagwa nehurumende yavo. Chava kanyanya kutarisa kuona kuti tingawandutse sei mafambiro evanhu nekuti nyaya yemabhazi kuti angawande. Munoziva kana mabhazi ariwo akawanda tinobvisa zvimota zvakawanda zvidikidiki zvinenge zvichifamba. Zvinobatsirawo kuti hatipoluti air. Mabhazi. Saka president wedu ndonyaya yavakanangana nayo kuona kuti kutransport vanhu vese vanoda kufamba nemabhazi wawana transport nenguva iripo. Dzimwe nguva zvinorwadza zvikuru vanhu vanopedza mabasa vachitora nguva yakareba zvikuru kuti vasvike kumba. Saka naizvozvo aya alonjwa nhasi aya achikomishinwa nhasi. Ipati yemabhazi mamwe akawanda ane urongwa hwapurezidhendi nehurumende kuona kuti mabhazi auya akakwana.
Mabhazi aya achange ari kufamba mumadhorobha chete here kana kuti pane humwe urongwa?
Hatisi kutarisa mumataundi chete asi kuti tikutarisawo nemabhazi ekumaruwa nekuti vekumaruwa vanoshupikawo panyaya dzekufamba. Saka naizvozvo 50 auya ipati yevakawanda acharamba achiuya neakauya aripo kudhara kuti vanhu vedu varege kushupika panyaya dzekufamba. Saka e-transport solutions ziri kuuya nehurumende nekuti tinoziva kuti vanhu vedu vazhinji vaona vakaturikidzana mukamota kadikidiki vakazara imomo. Manje kunyanya necovid ino yatiri maprotocols anotaura nezvesocial distancing hazvizogoni kuitika kana muri mukamota kadii kana asi kana muri mubhazi social distancing inogona kudii kuti iitwe so that tinoramba tichidzikisa nhamba dzevanhu vari kurwara nechirwere chekorona ichi.
Takamira ipapo panyaya yecovid-19 pane zvirongwa zvamuinazvo here zvokuzodzidzisa vemumabhazi iwaya kuti vachabata sei vanhu?
Izvizvi it's an ongoing thing kudzidzisa vanhu vese vano vari mutransport. Ndosaka makaona kuti mumataundi mabhazi anotoenda through Zupco. Kana une private bhazi rako unoenda nekuZupco upinda ikoko nekuti kune zvinoito zviri kutrainwa ikoko and also mameseji ekuziva kuti vanhu vachipinda vanotorwa temperature and mabhazi acho anoramba achingodisinfectwa kuona kuti kana mapinda utachi chiwana hugofa. Ndo zvinhu zvirikuramba zvichingodzidziswa izvozvo nokuti senyika tinofanira kuonawo kuti apinda akapfekawo mask zvese izvozvo nokuti senyika Zimbabwe yaita hayo zvakanaka. Tinoda kutenda vana vemuZimbabwe vamira pamwe chete nehurumende yavo tichitarisawo zvevo zvinotaurwa neWorld Health Organization kuti nyaya dzechirwere chekorona ichi tirwise senyika takabatana nekuti hachisi chinhu chehurumende kana kuti hachisi chinhu chanhingi asi kuti chinhu chaka chirwere chakauya chinobata tese. Saka tofanirwa kubatana pamwe chete tichifamba sechinhu 1.